Zvingareva ndezvekuti izvo pasi rese rinenge rava padambudziko. Sezvatinoziva, United States of America inopa tsigiro yakawanda kuWorld Health Organization nekunana UNICEF, uyezve panoitika mapandemic sezvatakaona panguva yeCovid nemamwe maoutbreaks akati wandei like vana Ebola. America ndiyo inowanza kutungamirira ichimeka sure kuti World Health Organization yawana support yakakwana. Chatinoziva ndezvavakaita first 4 years dzavanga vari muofisi vakabuda muma organizations akawanda kana kubvisa rubatsiro maorganizations akawanda zvinosanganisira maorganizations zvakaita zveclimate change nezvimwe zvakadaro. Administration yakazouya yava Biden yakadzorera America kumaorganizations kuitira kuti mapandemic siwa yayo asauraya vanhu vakawanda, asaramba achiparadzirwa. Saka kana United States of America ikabuda muWorld Health Organization, inotova dambudziko guru chose kumunhu wese. Zvinhu zvakaita semavaccination and other things zvinenge zvichitsigirwa neWorld Health Organization zvinenge zvava kusafa nekuti zvinosiri kuwana rubatsiro rwakakwana.
Iro basa regungano iri reWorld Health Organization nderei?
So World Health Organization kuZimbabwe tinoiziva seorganization inokurudzira zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba kwevana, vaccination, nekuti panoita maoutbreaks paya sana cholera vanouya vachitsigira. Saka basa raro reWorld Health Organization nderekuti vanhu pasi rese vange vane utano hwakakwana, and chavanonyanya kufokasa nacho mapublic health related diseases anokwanisa kuparadzirwa zvakanyanya kana matanho akasatorwa nenguva iripo kuti matenda iwayo asaparadzira. Saka kune zvirwere zvinoda nhomba zvakaita sana polio, vana measles nezvimwe zvakadaro, zvekuti vana World Health Organization vanofokasa manje kuti maregions pasi rese anoda more support ndeapi. Sekunoku kuAmerica vazhinji havatozive neWorld Health Organization nekuti nyika yekunoku hurumende yacho ine zvibatsiro zvakakwana kuti zvirwere zvisakurumidza kuparara. But wairanze kunana Zimbabwe nedzimwe nyika, ma third world countries, we rely a lot neWorld Health Organization.